Munyori mukuru musangano remagweta remasvingo lawyers association vaPhilip Shumba vanoti hurumende inofanira kukurudzira vatongi vematare edzimhosva kuti vasape mitongo yekugara mumajeri kuvanhu vanenge vapara mhosva diki asi kuti vanhu vapiwe mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo sezvo majeri emunyika akazarisa.
Matare edu achiri kuramba achitongera vanhu kugara mujere vakawanda zvinoita kuti vanhu vatsikirirane mumajere. Saka tinenge tichikurudzira kuti dei vatongi vedzimhosva vaita mamwe maalternatives to punishment anosanganisira community service inoita kuti munhu ashande basa uchizvipa nguva yekureforma, uyewo kuintrodusa maopen prison system akawanda. Nekuti muno muZimbabwe pari zvino ndinodavira kuti tine open prison system imwe chete munyika rose. Saka akawandawo majere erudzi ihwohwo zvinoita kutivo vanhu vasanyanya kutsikirirana mumaconfined prisons atinawo munyika.
Kunyange hazvo bazi rinoona nezvevasungwa munyika reZimbabwe Prisons and Correctional Services kana kuti ZPCS risiri kuda kubuda pachena kuti munyika mune vasungwa vangane vabatwa nechirwere kana kufa nechirwere ichi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumajere ari munyika. Mutauriri wekomiti yeCOVID-19 mumasvingo vaRogers Irimai vanoti pajeri remuti murefu kumasvingo pane vasungwa vakabatwa nechirwere ichi.
Vanhu vakawanda vari kubatwa ne coronavirus kusanganisirawo vari muzvitorongo majeri medu munana muti mirefu nemamwe akadaro. Pari zvino izvi takabatanidza vari musungwa nevashandi namba iripo izvozvi yasvika iyo pa157 vakange vabuda ivo vari positive. Saka tinoona kuti kune vamwe varipo mukati mavo imomo vari kurikavha. Tine vakawanda varikavhawo pane nhamba iyo yatakupai tine 45 vatorikavha.
Vachitura mashoko avo pamusoro pedambudziko reCOVID-19, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vakakurudzirawo hurumende kuti isangokanda munhu wese wese anenge apara mhosva kujeri sezvo kusina kumira zvakanaka izvo vakati zviri kuvhiringa utano hwevasungwa. Vachamisa vakati vanhu vanenge vachipomerwa mhosva diki vapiwe mukana wekubvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongo vachibva kudzimba dzavo senzira yekudzikisa uwandu hwevasungwa vari mumajeri emunyika.
Kunyanya kumatongo tinofanira kuti vanhu vange vachitestwa, tinofanira kuti vanhu vange vachiscreenwa, tinofanira kuti vanemhosva dzimwe dzakareruka vabudiswe mumatorongo tingosara nenhinhi vane mhosva dzokuti dzinoti dzinokatyamadza munhu wese, asi tambozama nepatinogona napo nokungosungana nezvinhu zvisina mhaka zvokungopomerana izvozvezvo sezviri kuitwa navasikala nanavachingono nanapadzai mahere. Izvozvo tatiti ndo zvimwe zvinofanira kuti zvinge zvisingaitwe kuitira kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Netumwe tumafainiwo twemhosva diki diki, hongu mhosva imhosva, asi kune dzimwewo dzokuti tinofanira kungotarisa kuti nenguva yatiri vanhu ngavapuhwe mafaini kuti vange vachibhadhara vari kudzimba dzavo vachiitawo zvavanofanira kuita.
Mukuru wemabasa musangano reZimbabwe Association of Crime Prevention and Rehabilitation vaEdson Chihota vanoti hurumende inofanira kutsvagira vasungwa rubatsiro rwezvikwanisiro kubva kumasangano akazvimirira nekuti hurumende iyi iri kutadza kuita izvi.
Vanhu vari muZPCS vari kushandisa nzira dzavo dzinokwanisa chete kuti vaone kuti vangaita sei yeimprovisation yekubatsira, nekuti hurumende haina zvakakwana zvairi kuvapa zvekuti vabatsirise. Kana tinokurudzira hurumende kuti dai yange yasununguka kuti ingeze makoparati nemacommunities kuti vabatsire majeri yega yeZPCS haingazvikwanise.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti vakatoendesa hurumende kudare redzimhosva repamusoro kuti ipe vasungwa zvikwanisiro zvekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye vamirira kuturwa kwemutongo panyaya iyi munguva diki inotevera.
Tine mune vasungwa vari kumirirwawo neZimbabwe Lawyers for Human Rights, vasungwa vakafanana sa mukoma Alan Moyo vari kuHarare Remand Prison, Jim Kunaka ari kuHarare Remand Prison. Vakaendeswa zvese kudaro reHigh Court ma2 maapplications akatoitwa nemagweta edu and rekutotariswa nemajaji zvokuti akamirira kuti majaji achapa mutongo wekuti kudi munyaya mukoma Alan Moyo vanova student ku University of Zimbabwe vari kuti iwo hakuna kugadzikana zvakanaka ende varoda kuti makwete vasunga wega vari kutodawo futi nekuti majeri gadi vanova rairidza mumajeri vanga vachipihwawo mapipis iwa mamask nezvese zvokushandisa kana zvinoshandiswa kudzivirira korona.
Majeri makumi mana nematanhatu ari munyika yose anonzi ane masungo anosvika zviuru makumi maviri nezviviri kana 22,000, asi majeri aya achikwanisa kuchengeta vanhu vasingadariki zviuru gumi nezvinomwe kana kuti 17,000. Pakatanga chirwere ichi gore rapera, mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakaregerera sungwa zviuru zvishanu munyika yose senzira yekuderedza uwandu hwevasungwa vari mumajeri, vachiti iyi yaive imwe nzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere ichi mumajeri. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nedambudziko rechirwere cheCovid-19 ririko iri, uwandu hwevasungwa vari mumajeri dzikiswa nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kuitira kuti vasungwa ava vasagare vakamanikidzana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi kuti vatipe pfungwa dzehurumende panyaya iyi. Ukuwo mutauriri wezpcs amai Meya Kanyenzi, avo vakambovibvisa kupa Studio 7 uwandu hwevasungwa vabatwa nechirwere ichi, vana kuzoita izvi sezvo vakange vasadaire nhare yavo pamwe nekupindura tsambambozha dzavakatumirwa. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvango vakaudza vatori venhau kuti mukugadzisa dambudziko iri hurumende yakaisa mutemo wekurambidza hama dzevasungwa kuvashanyira kuita kuti chirwere ichisarambe ichipararira mumajeri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.